Mutemo uri kunzi mutemo mutsva takatonzi neinonzi muchungu Financial Action Task Force inoongorora zvemari dzinosenzeswa kuita terrorism tikarega kuwisa tinoiswa pamasanctions. Saka mutemo uyu mutemo watakatonzi nedare guru repasi rese unosungirwa kunge urimo wekuti munhu akangokaruka muakaunti make mane mazimari akawanda iye anga achijaira kuwana $100 woona mane 100,000 bhanga rinosungirwa kubvunza kuti komari iyi yapinda umu yabvepi uye waiwana sei. Akatadza kutsanangura fungidziro inobva yaitwa negungano repasi rese ndeyekuti mari iyoyo inogona kunge iri mari iri kuda kusenzeswa kuita zveterrorism. Saka mutemo wakabvumiranwa paspace, isusu tatatosarira mumashure. Saka takaona kuti rega tiite kuitira kuti zvinhu zvedu zviendeke.
Tinoona muno muamerica kazhinji sematauriro amuri kuita, kana uchida kutumira mari kana ingatodarike 1000 kunana Western Union vanotokuti hunza ID uri kutumira ani, vachibvunza mwembvunzo yakawanda wanda. Asi pamadambudziko mutemo uyu tinoita nzwa vamwe kuti aiwa hurumende iri kuda kutorera vanhu zvinhu zvavo.
Vanhu vedu vajaira kungoita uori. Nyaya yandiri kutaura iyi, ukaenda kunyika idzodzo dzavari kuchemera kuti dzinoita zvemahuman rights, ukaenda kunana America uchida kunowithdrawa mari yakawanda, unotogadzika wopiwa kofi wobvunzwa mubvunzo, ukatadza kupindura unoona mapurisa auya. Saka zvinhu zvakabvumiranwa zvinoitika nyika dzese, asi isusu tatangori nechijairira chekuti unongopinda mubhanga wotora mari yaunoda pasina abvunza. Izvozvo hazvichabvumidzwa nenyaya dzekuti dzefinancing yeterrorism, kuti zvinosungirwa kuongororwa kuti mari dziri kufamba zvakanyatsonaka here, hadzisi kusenzeswa kuita zvinhu zvinoita kuti vamwe vanhu vange vachikuwadzwa muraramo yavanenge vachiita.
Saka tingati masvika papi pakunyora mutemo uyu? Bhiri racho riri papi?
Takatotanga kare pakange pachiita vanhu zvekuchinja mari, vachiita mazireti, vachiita zvisiri pamutemo zvekutengeserana mari. Takabva tagara pasi tikaongorora tikaona kuti ndo imwe nzira inoita kuti tinge tichiita kuti izvozvo zvinge zvichimira. Ndobva taseenzesa masimba ana president anonzi Presidential Powers Temporary Measures Act kuti tisanoisa mutemo iyoyo, tichiugadzirudza kukwenenzvera kuti uende kuparamendi. Saka izvino waredi minister wefinance vachatongoenda nawo kuparamendi vonouparura, dare robva rakurukura nezvaro nezvavo wobva wapaswa.